Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6/2024. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu rufu. Vana vechikoro vyapamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Vadzidzi vakawanda vopinda kuratidzira muAmerica vachishora Israel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende nhasi ratanga kunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuti chirango chekutemera vanhu rufu chibviswo here kana kuti kwete mubumbiro remutemo kana kuti death penalty abolition bill. Dare remakurukota rakatotambira chisungo chekuti chirongwa ichi chibviswe. Zimbabwe ikaita izvi inenge yave pakati penyika makumi manomwe neshanu pasi rose dzakabvisa chirango ichi. Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi-ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara havadi chirango ichi sezvo vakambotongerwa rufu munguva yehondo yechimurenga vakazopona nepaburi retsono varegererwa. Pari zvino pane vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakamirira kuurayiwa mushure mokuponda vanhu. Asi Zimbabwe yakapedzisira kuuraya munhu ainge atongerwa rufu muna 2005. Vazhinji vanozongoguma votongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvomutemo vari nhengo yezanupf vaenergy Mutodi.
Nhasi uno parliament yanga iri kukadoma nekubhindura vanhu vachibvunzwa kuti vanoda here kuti mutemo wekuti munhu auraya munhu zvine usinye atongerwe rufu urambe uripo. Saka takwanisa kusangana nevanhu vakati kuti ini ndandiri mubhindura tasangana nevanhu vakawanda vamwe vachiti mutemo iwoyo wekuti munhu aurayiwe kana auraya mumwe munhu ngaurambe uripo nezvikonzero zvavanga vachitaura kuti hakune vanhu vazhinji vari kuuraya vanhu zveutsinyi. Saka maetendiyoyo ari kuwanda. Saka tikabvisa mutemo zvinoreva kuti vanhu vavanoramba vachiwanda. Kwozotiwo vamwe vangu vachiti aiwa ngatidzisei nekuti hazvina zvazvinochinja. Pasi rese pane mukurudziro yekuti mutemo yonge uchibviswa. Saka ndomataurire angachita vanhu isi semamembe eparamendi achingonota chingonyora pasi zvinarutsano.
Saka muchibva kubhindura chikwata chenyu chiri chaendawo kupi zvakare?
Tichibva kubhindura mangwana tetiri mumbare pasodat hall tozobva toenda kudembotombo kumarondera tozobva toenda kwamutare tozoenda masvingo vanhu vanga vari mukadhuma vachange vachienda from kadhuma vachienda kugweru voenda kubulawayo voenda kubetbridge ndo mafambiro atichange tichiita.
Kana mapedza kunzwa pfungwa dzevanhu sedare reparamende munenge maakuzoitawo sei? Ndehatima matanhu amunenge muchazotorapa?
Kana tanzwa pfungwa dzevanhu tinozoenda nadzo kudare reparamende tonopresenta ripoti yedu. Dare reparamende rochiona kuti ati matanhu aringatora eedza kugamuchira bhiri iroro kuti richitwa mutemo kana kuti kuramba kuti bhiri iroro risapfuura pastage nekutaurwa muparamende. Saka ine tende yangu vaprocesi yekugadzira kuti mutemoyo uchiitwa kana vanhu vati ngaisemi ngaibviswe inobva yabviswa then totiita kuti tuve nemutemo mutsva wekuti hakusina mutongi wemhosva anotongera munhu rufu. Asi kana zvanzi zvaramba uripo hapana kwazvinozvizvi zvinokugumira ipapo.
sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari nengo yezanupf vaenergy mutori vange vari parunare kubindura nablessing zulu westudio 7 mukuziya nyaya iyi blessing abatawo mumiriri wedziva resekwa mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa recitizens coalition for change vaedwin mushoriwa avo vakatanga kusimudza nyaya yekuti chirango ichi chibviswe mudare reparamende gore rapera
tinotarisira kuti vanhu vezimbabwe vachabvumirana nedanho rasakatora rekuti dai chirango chekutongerwa rufu muzimbabwe chibviswe mumutemo yemunyika munomu nezvikonzero zvekuti kuuraya munhu hakuna kunaka kuti nyika inge iriyoita basa rakadaro saka tinongotarisira kuti vazhinji vezimbabwe vachatsigira nyaya iyoyo nekuti chatinoona ndechekuti mutemo wekuuraya vanhu hausi mutemo wagara uri yedu isu vanhu vatema asi mutemo wakaunzwa nevachena pavakauya vakauraya mbuya nehanda vachishandisa mutemo iyoyo uye nemafreedom fighters dzedu vaiurayirwa vachitongerwa rufu saisusu nyaya yekutongerwa rufu haisi iyo iri maringe netsika dzedu dzechivanhu
asi kare vanhu vaida kupandukira madzishe vaiurayiwazve vamushoriwa munoti zvakauya nevarungu sei
pane nyaya yekuenda kuhondo yekuti vanhu vanofa nguva dzehondo kuchirwiwa asi nyaya yekuti kana vanhu vakange vaita mhosva dzavo vakanga vasinganzi vaurayiwe nekuti kugara kwedu tinotarisa nyaya yekuti vafara vacho vafirwa vanoda kuripa tinotarisa zvakare kuti zvinobatsira here nekuti dzimweni dzenguva panotongerwa munhu rufu anotongerwa gore rino asi anozonzi aende kunourayiwa pamwe kwapera makore kana 10 nepo munhu iye anogora kunge agadzirika pfungwa dzake ave munhu akanaka dzimwe nguva mwacho totozwa nenge vatotendeuka vari majeri imomo
ko vamwe vanoti chirango ichi chikabviswa vamwe vanhu vanenge vaakutoita chidokwa-dokwa chekuita umondi
hadioni sekudaro chamunofanira kuti murangarire rekuziva ndechekuti havasiva even mutemo uripo izvinezvi wekuti vanhu vanotongerwa rufu hausi mutemo unotongera vanhu vese rufu vanhu vanotongerwa rufu munyika yezimbabwe varume chete vane makore 21 kusvika 70 years ndo vanokwanisa kutongerwa rufu vakadzi akaita akaponda munhu sei hakwanisi kutongerwa rufu ane makore 70 zvichikwira hakwanisi kutongerwa rufu saka nyaya iripo ndeyekuti yes tinenge tabvisa asi hazvirevi kuti munhu iye akunzienda kumba anotopuwawo mumwe mutongo yakaomarara inotoita kuti vanhu vazi vatadze kuti vaite nyaya yekuponda vanhu
nhengo yebato rinopikisa recitizens coalition for change vaedwin mushoriwa vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 apo vamwe vana vechikoro vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi mapurisa azivisa kuti pane kombi yemhando yetoyota quantum yange yakatakura vana vepamutero high kwagutu yaita tsaona mumugwagwa weharare Bidebridge pedyo nechivhu mumashoko kuvatori venhau padandemutande rex mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati kombi iyi yapiduguka katatu mushure mekunge muchikairi atadza kuti irambe iri mumugwagwa vana vose vange vari mukombi iyi kusanganisira muchikairi nemumwe mubereki vaendeswa kuchipatara zvichakadaro hurumende iri kuenderera mberi ichimanikidza vezvikoro kuti vatambire mari dzemunyika dzezig panobhadhara vana mari dzechikoro kwete mari dzemuamerica chete munyori mukuru mubazi rezvedzidzo vamhike vaudza bepanhau reherald kuti vereserve bank financial intelligence unit vachange vachishanda nevezimbabwe anticorruption commission uye vakuru vezvikoro mukuferefeta zvikoro zvinonzi zviri kutyora kuridziro iyi mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano renational associations of school development associations and committees vabani manokore
Tsema nivyo zaka ita wongu apene papa Tunga pari na matambi jive Kiki kikore zaka zi tando ya mare kunzi Kana iti mare kunzi chete Vazila tando ya mare kunzi Batu Nyango tuma mapoke Ema ishu zaka daru Kikoro zese kita wana choko adi Nema investigation za shaita ni matapinda Vangu imbreka both our currency Respecting it as well Nene vile US, nene US dollar Zaru kubereke anenga auya aine US dollar Zane mkendela kutu ababari kana achita agesu badara nene vile US dollar Kubereke anelo kwa kane mpede hindi Aru kubereke badara mariye Na hizi ni mali ya katende kwa kwa mkendu
Ko chii chirukupa kuti vesu koro vati varukuda mariye kwa Amerika
Benya anga ilipo yanga ere kuti kwa tuku wana mabuzi mpeziti Kwa hizi jesansi ya wana Baru kutenge sa zini zwawe ni United States dollar Nile tenda ni dano rapengu wane ulimi hindi Kwa hizi kama hizi nchika hae nda kumasewe stesho niko shino Marie diyo zidi yaku nchini change Saka ndi nengi basi dambi kukiredi wende sengra haku kwa jitko mbari tabi Na hizi kama kuketu ugu nengi jizi kama kukana mba nchitenge sa Nema rize kundi zee za Amerika hizi Kini namba shi kanga nchao Awa wanupama wa masewe Nekuti wane nga shida awo mbari jizi nchini change
Asi pane vasungwa here kusvika pari zvino tiri kunzwa kuti hurumende iri kuti irida kuendesa vekufinancial intelligence unit kubva kuRBZ nemapurisa
kutaura kwatiriita kuti zvino hapana atiwasunga ba chaminofanwa kuziva vavanangani vetarisai mari izvizvi inobhadharwa yeneyo imari inochajwa nevabereki vaigara pasi vabereki vanobvumirana Mari zavano fanga ya chibadara chenye chenye Jwa approve ya natema ni secretary Kana za approve ya zoe ya zoe badaro Chaka pazizi badaro wapa Kana za hapu badaro wandesa ya tupatiki tupaya Ane marie kunze, ane kwanza ane kubadara yungi marie kunze ane badara Ane kubadara yungi marie kunze ane zimbabwe e badara Kushika hapo yungende pasha nge hakiti Yes jola alikia chandi
Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reNational Associations of School Development Associations and Committees vabani manokore vange vari parunhare muHarare. Hurumende yawedzera mutero wekutumira mari yemadhora ekuAmerica kuchishandiswa madande mutande ichibva pachikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% ichienda pazvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Kutumira mari yemunyika yemazig kucharamba kuine mutero wezvikamu zviviri muzana kana kuti 2%. Vezvemabhizimisi vape nenguva vachikurudzira hurumende kuti ibvise mutero iyi sezvo vari kuti inowedzera mitengo yezvinhu. Dzimwe nyanzvi dziri kuti kuwedzera mitero iyi kuchaita kuti vanhu vasade kushandisa mabhanga sezvo zvichizovadhurira kutumira mari. Mukuzeya nyaya iyi, Tabuka Nyuve weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vesangano reCommon Markets for Liberal Solutions.
Chokwadi chekuti ukaona hurumende hurumende ichingoti kana yabuda kutsvaga mari inowedzera mitero zvinoratidza kuti mune vanhu vari kutonga vasina udzamu nekuti upfumi hwenyika hahuwedzerwe nemitero nekuti mitero inobva kumari dzinobuda kuproductivity production maexport nezvimwe zvakadaro dai vachitarisa nzira dzekuwedzera upfumi hwenyika nekuwedzera mashandiro eindustry kana productivity kana kuti maexport profits nezvakadaro mutero zvinhu zvinongoitwa nemunhane wekupinda kuwedzera anikowedzera mutero kubva ku 1% kusvika 2% zvinokonzera kuti expenditure consumption idzire nekuti vanhu vanenge vakutya kusangoshandisa mari dzavo
tiri kunzwa vamwe zvekare vachiti izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vasade kuita maelectronic transfers vange vava kutanga kushandisa cash munozvionawo sei
tiri kuona kuti vanhu vagara vane chijairira chokushandisa maelectronic transfers ipocash pana omari nana imbalse nezvakadaro vanhu vazhinji vacho vanhu vanga vachishandisa maRT mabonds nekuti mashandisirwo anoita maelectronic transfers aka gendera kumajestival anga wandizokuti anga aunda mari akaunda mukapi
kukwidza kwemitero iyi akusikuzwa kwanzirawo kukwira kwemitengo yezvino here
masimbiro akaita mari yekunze maunited states dollar mari yemajestia machinjiro anoita mitero kana udzamo hwacho kana uremu hwacho haafaniri kunyanya kukwira nekuti inflation inokalkuletwa nemahes dollars haifani kunyanya kuchinja nekuti dollar riri stable ndosaka ndichiti isusu us dollar riri stable serise reserve kana storage value
avo vange vari Joyce Ngwenya nyanzvi yezveupfumi inoshanda nesangano recommon markets for liberal solutions vachitaura parunare vari kuHarare naTapuka Nwive westudio 7 Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti rine chivimbo kuti vanhu vachashandisa gwaro raro rarakanyora rekuti vanhu vazive kana nhau dziri dzechokwadi kana kuti manyepo rinonzi Guide to Fact Checking and Information Verification. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Musowere kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekutenderedzwa kwemashoko enhema asi mapurisa anombosunga vanonzi vanofambisa mashoko ekunyepa kunyange pasina mutemo unovasungira kuita izvi asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo.
Zvatakananga chirongwa ichi ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe mwaka nenguva runosangana nemashoko akawanda zvikurusa mumasaisai ezvekutandarira anova iwo esocial media mavanokwanisa kunge vachisangana nemashoko ekunyepa kana vasina zviga zvinovadetsera kuti vaone kuti dzinhu hema idzi chokwadi zvinopesa zvovhiringa uvepo hwechokwadi uyezve zvovhiringa kuita sarudzo kana kuita madecision anenge achinge akatsikirira pachokwadi.
Saka imi munenge muchibatsira sei apa? Mungatiudza kuti urongwa hwenyu hunenge munhu anga akwanise sei kuziva kuti ichi chokwadi aya manyepo?
Chekutanga ndechekuti tinotopinda mumatunhu tonge tichigara pasi tichibetsera kudzidzisa mumatunhu tichifamba pakumwe chete nevanenge vachinzwisisa nyaya dzemasaisai yamazuva ano inova technology and ICT uyezve chechipiri ndechekuti mukufamba umu takagadzira rwaro rwedu rune nhano dzinokwanisa kutorwa nemunhu kuti aone kuti ichi chokwadi kana kuti kwete. Tapedzera kudaro takasvika zvakare kuenda mune vanoita basa rekufambisa mashoko zvakasarudzika vanovai vatapi venhau tikaenda zvakare tikandovapa nhano dzakadaro kuti zvofambiswa zvidai rwaro runowanikwa mumatandemutande takabva tarubudisa pachena kuti aninani zvake anoda kurushandisa anga achirushandisa. Kechitatu kana yokukiupedzira ndekekuti tiri kushanda pamwe chete nevanoona nezvemutemo nevanoona nezvemapazi ekufambiswa kwemashoko kubva kune vamapurisa vanofambiswa zvemashoko kuenda kune vana mutuchisi kana kuti kumadzikare edu ezimosva
mungatsanangura
kuitira kuti pavanenge vachiona vave nemuonero umwe chete kuti zvinokwanisa kuitika chaizvo chaizvo ndezvipi chatisingarini ndechekuti pange pachiwanika pane mukaha wechokwadi nemanyepo kusvikira hurumende yopindira ichitirega tishandise simba kuti tinge tichiona kuti vanhu havashandise havatendedze mashoko emanyepo.
Iwo mashoko ekunyepa aya anenge achibva kupi kunyanya?
Mashoko ekunyepa anobva kuvanhu vakasiyana siyana. Pane vanomafambisa vasingazivi, vanokozeta vanomaita vachiziva, vanogara pasi dzino vanhundira mutine dzinogara pasi kutoti ngatimbomwaya unye mumvura inomuwa nedunhu.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vagari vemuguta guri rekinya re Nairobi vari kuchema chema kuti zvimwe zvizvarwa zvechina zvave kungovaka dzimba dzemudurikidzwa panzvimbo dzavo zvisiri pamutemo. Vanoti dzimba idzi dziri kuvakwa pasina migwagwa kana pombi dzemvura nedzinotakura tsvina. Vagari vari kuchema kuti vekuchina ava vari kuita uori vakabatana nekanzuro yavo. Sangano re World Health Organization riri kukurudzira vabereki munyika kuti vabaise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kusanganisira dzegwirigwiti, mhetamakumbo nedzimwe. World Health Organization yaburitsa izvi padande mutande rayo reX ichiti vana vasina kubayiwa nhomba idzi vanokwanisa kufa nezvirwere zvinokwanisa kurapika. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti vana 35 vakafa mumwedzi wapera nechirwere chegwirikwiti nemahumunya kuMashonaland West. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vaudza Studio 7 kuti chikwata chavakatumira kunofereshweta nyaya iyi chadzoka uye vamirira kuturira munyika zvakaitika. Mukuziya nyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike kuti tinzwe divi ravo pakubaya vana nhomba.
Nekuda kwenhomba pasi rose kusanganisira nyika yeZimbabwe, takwanisa kuita vana vakawanda zvikuru vanodarika chibimbu kana kuti percentage inosvika 80% vakukwanisa kupemberera kusvitsa gore vari vapenyu. Zvakaonekwa kuti nhomba haina njodzi uye nhomba inokwanisa kuraramisa vana. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe inoi kubva kuma1960 chaiko, vana vakange vachibayiwa nhomba yekudzivirira zvana porio, zvana mirudzi nezvimwe zvirwere zvese zvaionekwa zvaibata vana. Izvo zvakaita kuti tikwanise kuraramisa vana vakawanda zvikuru. Zvinhu zvinorwadza kuona makore ati kurarama anhasi tichirasikirwa nevana, kunyanya-nyanya vari pamakore ari pasi pemashanu nekuda kwekuti vanenge vasina kubayiwa nhomba.
Takaonawo kuchinzi kumashwesi kune vana vakafa nechirwere chegwirikwiti vamwe nemahumunya, vachinzi vanoenda kukereke isingabvumidze kuti vapiwe nhomba kana kuti vaende kuzvipatara. Dambudziko iroro ringagadziriswawo sei?
Makereke anonyanyonzi nevanhu vasingafariri kuendesa vana kuzvipatara vane utungamiri. Saka kurudziro yatinoramba tichipa ndeyekuti hurumende inofanirwa kupota ichisangana nehutungamiri hwemakereke iwawo vachivapa muono wakanakira kubayisa vana nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Uyezve tine mutemo unonzi wePublic Health Act. Saka mutemo iwowo unoti mwana ari pamakore oro ane makore ari pasi pemakore mashanu anotarisirwa nemutemo kana kuti anochengetedzwa nemutemo unoita kuti mwana iyeye ange achiwaniswa kubayiwa nhomba inomubhirira zvirwere zvase zvamareva izvozvo zvinokwanisa kudziviririka.
Ko, imiwo sangano renyu vaRusike munoshanda sei muzvirongwa zvakadai?
Organization iri deeply rooted mucommunity. Saka tinotevedza kunyanya-nyanya nana mbuya utano vatinoti mavillage health workers vaya. Tinotevedza zvakanyanya nevatinoti mahealth literacy facilitators. Mahealth literacy facilitators ava ndo vanonyanyopa dzidziso kumatunhu akasiyana-siyana. Asi vari vanhu vanenge vachibva munharaunda uye vanotaura mutauro unotaurwa munharaunda imomo.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Muchirongwa chedi chatinotarisa zvirikuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa vadzidzi pazvikoro zvepamusoro-soro vakawanda muAmerica vari kuenderera mberi vachiratidzira vachikurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza imiswe. Asi hondo iyi iri kutariswa kuenderera mberi mushure mekunge Israel yati yave kuda kutanga kurwisa guta reRafah mushure mekunge nhaurirano dzange dzichiitwa kuEgypt dzakundikana. Mukuzeanya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvatiri kuona ndezvekuti kune chikwata chavana vechikoro kumayunivhesiti vari kutaridzira vachindovata kana kunokemba pamayunivhesiti kunyaya mayunivhesiti makuru akaita sana Southern California, akaita sana Ohio State unoku, Ohio unoku, vachiratidzira pahondo yeIsrael neHamas. Zvavari kutaura ndezvekuti hondo iyi ngaimire. Hondo iyi yaparadza zvakawanda kusanganisira navanhu vanosvika kuma35,000 uko. Zvekare vari kuti America ndiyo iri kupa zvombo kuIsrael, vari kuti zvekare America ndiyo ine simba rokutaura neIsrael. Saka ndo pana makakatano waipapa nevana vechikoro vachiti aiwa tinzweivo hondo ipere.
Vezvikoro vanoti pamusoro pekuratidzira kweso.
Vezvikoro vanoti kuvana vechikoro ava takambokupai mukana wokuratidzira. Asi pari zvino nguva yekuratidzira yapera, nokuti pamuri kuratidzira pacho nzvimbo yamuri kuratidzira yacho yemumayunivhesiti acho haisi yaizvozvo.
Iyo hurumende inoti
hurumende yeAmerica inenge ichitsigirana vana mayunivhesiti kuti aiwa mazo zvinyanya nguva mapfuwa shoko tarinzwa, ndiko saka tichishandisa mari dzakawanda kutotuma vanhu iko kunorwiwa ikoko. Saka hurumende inonzwa muAmerica mune kodzero dzokutaura.
Munofunga kuti nyaya iyi ichapindira musarudzo nenzira ipi?
Nyaya iyi ichapindira musarudzo chaizvo dzokusarudza president weAmerica, nokuti kutoita ruzha kwairi kuita izvozvi iri kutopinda muvanhu vari kuona news dzacho, vanhu vachitotora masaidzi kuti uyu ndiyo watingakwanisa kupinza apa nokuti uchazosapota nyika yeIsrael. Nokuti sokuziva kwedu isu ukama huri pakati peIsrael neAmerica kwakabvira kare ndokwamandoro kwati.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutaura pamusoro pemazigi. Mazigi awa hamuna ngabonga aone plani, aone plani chaiyo, nokuti mazigi iwo ari kumaramba kufiwo, vamaramba kufiwo isi tichitomashandisa vachisundira isu iwo nevana vavo vachitame vachishandisa maus. Havuvawani kana hwani mwana wavo kana maminista avao anoshandisa zigi vanongosundira isu kwatiri, uye vanototi ndotoona kuti polisi yavo ndeyekuti munhu akaita murombo anotongeka. Savanoda kuti munhu wese ave murombo.
Haina hangu zvinoita munhu anoe munangagwa kao, hazvimbotondifadzi zvachose zvachose chose. Bhozi vanhu vemunyika yeZimbabwe, vana vemuZimbabwe vanotambura almost 97% iri kutambura. Asi kuti zvoti kwaitina nyika yedu haina mari. Nyika yedu ine mari asi kuti vari kutidzvanyirira, havasi kushandisa mari iri zvaikafanira kuti tishande. Saka ndinoti dei zvaigona vazvo, murume uyu abva chako chaiko, tamboisa vanhu njere duku dzavanayo nzere dzakaronza. Vanofararawo vanoratidzawo nekufararawo kuda kuti vamwe vanhu vararame. Uyu abvo kana zvitogona kutoti atoita zvekudo sungwa timusunge chaicha kuti abvepo.
Makadi paStudio 7 vedu veStudio 7 tinokumbirawo mutisirewo chichemo ichi kune vanhu vekubhodha rekuzimura, nekuti toti takatenga ufu zvinonzi dikileyai patanoziva kuti kuZimbabwe kune nzara. Hama dzedu dzofawo here nenzara? Imimi mechida kuti mungodya mari yatinochidikileya, pane kuti chikafu ufu nehunenge tochifanira kuti upinde for free, nekuti vanoziva kuti kumusha kune nzara. Saka tonzi dikileyai, saka tofawo here? Hama dzedu dzofawo nezvara here? Ndinini apani mhere ndipano paSouth Africa.
Makadiko paStudio 7 pano mhuri yeZimbabwe. Ini maonera angu kasatori pachena kachero kune bofresi ranga singaziwe kuti
sezvo nguva yedu yapera topota zvabisoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu rufu. Vana vechikoro vapamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikurisarisai nemufaro.
So we see cut this